only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vateveri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Zvichitevera kufa nechirwere ichi kwemumwe murume nemudzimai kuManicaland neZulu. NeZulu, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlumtree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana uyo anogara kuBulawayo akabatwa nevanhu vasikazikanwe, vanhu vanga vane mota isikazikanwe, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock, iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kumaZANU-PF masigo masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakango daro daro. Saka tinoona kuri kuita kuno kachikamadza kukuru tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirarama mukutotya chinonyanya kutyisa chakutotyisa munyika medu itori hurumende yedu kuti hauzozivi kuti mangwana zvichafamba sei. Nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu, hurumende iri kuramba ichityisidzira vanhu. So zviri kuitika zvinotoshamisa.
Tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuPlumtree. Mukatiudzawo nezvenyaya iyi.
Tinenge futi nhengo yedu iyo vandlovu vashaya kuPlumtree uku nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzeZANU-PF. Saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusisina munyika medu.
Chii chiri kukonzera izvi nai vashwa chayo?
Tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko. Saka vari kuvhunduka vanhu nekuti vanhu vazhinji vakavhotera President Nelson Chamisa. Saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANU-PF. Vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa. Saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka. Saka mazuva apera yaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya. Inyaya yatenderera munyika. Inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu, ko hurumende iripo iyi, ko chii charikuda kuti isvitse vanhu, inoda kuendesa kupi. Tiri kuona vanhu vari kutambudzika nenyaya yeCovid vari kuedza neposipo vanogona napo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma kudai. Asi zvakadaro hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoita nezvizvozvo zvekuzobata vanhu vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvekuvhunitsira vanhu nokutyisidzira vana veZimbabwe.
Imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi?
Chiripo ndechekuti vana veZimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva, kuda kuendeswa nyika vanokuziva, zvinofanira kuitwa vanozviziva. Nekuti nyika ndeyevanhu, nyika ise munhu, nyika ndeyevanhu, vanhu vakasikwa naMwari. Saka kuda fanira kuenda nyika vanhu vanokuziva ende vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo umwe wevakuru mubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza, avo vati mapurisa haasi eZANU-PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu. Naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu.
Sekutanga bato reZANU-PF harisi bato rinozivikanwa nenyaya dzekurwa kana dzemhirizhonga. Kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo. Vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa vagari kupi vachinge vauti vashayikwa vanenge vabatwa nemapurisa. Mapurisa haasi eZANU-PF. Masoja haasi eZANU-PF. Masoja enyika yeZimbabwe. Saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa, handioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema-chema kuti handinyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU-PF. Isu ZANU-PF tinenge tiri kuDzimba, hatisi kuRandi, hatina chatinorevera munhu watiri kutonga, because tisu tiri kutonga.
Zvino Dr. Mavaza, sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU-PF, sei bato reZANU-PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu?
ZANU-PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo. Manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare, kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga, inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo. Saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned, ZANU-PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yeZimbabwe. Saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashuyo hapashayikwe muroi. Ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo. Dzimweni dzenguva wane roo wane matosi wasinga zile uvanyi bati Zanu PF
abo vange vari umwe wevakuru mubato rezanu PF Dr. Simba Mavaza vari parunare ku United Kingdom in Studio 7. Mutongi wedare rebamsoro re High Court pamtare Justice Mwayera nechishanu chadarika vakapa mutongo unorambidza hurumende kubvisa nechisimba muri dzinodarika mazana manomwe dzigere kwa munyokowere mudunhu rechipinge isina gwaro rinoipa mvumo rinobva kudare redzimhosva kana kuti court order. Mutongo uyu unotevera danho rakanga ratorwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nevagari pamwe nesangano replatform for youth and community development rekuenda kudare iri vachida kuti ribise hurumende kudzinga mhuri idzi dzisina kuratidza kumwe kwokunogara. Jonga Kandemiri we Studio 7 abata mkuru we Platform for Youth and Community Development Vaclaris Maduku avo vanoti vanotambira nemufaro mutongo uyu sezvo uchavapa mumwe mukana wekuti vambogara zvekare pasi nehurumende vaedze kugadzirisa nyaya iyi.
Ndakara yambo kuti dare repamusoro re High Court kwamutare richitungamirirwa na Justice Vamwayera rakabvumira nechikumbiro chedu nevagari vekwamunyoko village kuti pasaita kana ani zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu we Platform for Youth and Community Development nenharaunda yekwa munyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana nedambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandoro kwati pamwe chete nelocal authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambocha. Ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere checovid-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zvefiction.
Imi wose sangano re Platform for Youth and Community Development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vedu vangada kuziva kuti zvise sangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kuriruremekezo watinavo. Tinotaura navo mujiti, totaurazve navo CEO vekanzuro pakutaurira nekukurukurana kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivowo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyokowere kwamahachi kwachecheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsokugarisana kunofanira kuti hatina regularization nedzimwewo nzvimbo dzavari kugara. Asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara. Panofanira kunga paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko. Pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kusvikira pazoita kuwirana kuti vekwamunyokowere vagare. Asi panewo mhuri dzanga dzakazivanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Kwaiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mujiti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana atingati vachiita atingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachita kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana vatange paitika nyaya dzakadaro vanhu vanozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisisa kuti vari kuita izvozvi pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisina mutemo vazivise vanofanira kugara sei. Ndo kubudirira kwematunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndotora section 74 yekonstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana. Pataurirwana paya iwo kanzuro voti uyani magwaro yatiti High Court order inesu tara kuti ibvai mune zvakanaka tichi pana wazu. Sadika yoti jita apil kuna vami jiti apil kuna sinigo kudaiwa. Ndo mkana wa munga kwanza kushangisa unu kuti isuse platform for yuta niko tikute sere yuka mtipa sinu mpangwe chete kuti tikwa nisa kuti wanduvanzi visise message iliku va kukaido. Kutosambisa mpangwe chete sere. Tinofungu za shikaitika yuzo wa hapana chini tombo neta. Tinu isibati lana. Katana hapana chini wanduwa zingu nguwa ya chandu wa zingu nguwa ya COVID. Vanenge wa kutokanga niso kuziru zao. Jina yuzuti shakanaka. Ndo panu zupese wanduwa kukui sana. Kuenda kumatara. Kwa kuna kuita njia yuku pezisila.
Abo vange vari mkuru we platform for youth and community development va Clarice Maduku vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kurwaniko rinoti vamwezve vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chemupilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudaily News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Togozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri hwebato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kukurudzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nhengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara maso vane veZimbabwe vakaoma ngatisadzore tsimbo ngatienderere mberi nedemonstration ngatirambe takadzvanya ngatishingei ngatisadzora tsimbo todorohwa tiriko ngatishingei vanhu ava tatambura otherwise pamwe vangaona kuti pane zviri kuitika nekuti nzara muZimbabwe.
Panyaya yedemonstration apo Studio 7 waziva vateereri tiri kuti demonstration kunyachichidzirwa kusungwa kwana vangarivhume nana journalist upo chinono kungaitwa asi vanhu vanofanira kuramba chenderera mberi kuna vane mukana wekuratidzira because kusvika rini takanyarara tichiurayiwa neZANU-PF ndonzi knowledge chipindiro.
Makadii makadii vashamarari weStudio 7. Okay, pane zvandoda kungo kunza avo pane zvandakanzwa avo kuna gogo venyu chigogo venyu chapanawo here zvamungatiitira musi wa 31 mukati wedzere nyuchi dzacho gogo venyu chi ndakangonzwa avo kuti kuna gogo venyu chivari kukuwadzana gogo kana muchindinzwa gogo tiitirewo zvidhafudhafu nyuchi dziti wandei nokuti masoja remapurisa ari kuti jairira nyuchi ngadziti wandei musi wa 31 apo dzongotungamira isusu tichitevera gogo tinokubhadharai kana muchindinzwa gogo.
Aiwa ivo ive Studio 7 vashamarari vese ndirikukwazisai ndini Lamid Mhungu ndiri kuno kugokwe nosi kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekuteuka kuropa, chinouya nekuvhadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvi takatogadzirira. Ndosva 31 tirikupinda murodhi rinogadzirira. Kuno kugogo takatowanda toda zvekutoratidzira isu. Zvamunangagwa zvanotaura zvemahara hatichadi taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Ticharatidzira, nyika yese ngairatidzire.
Pamusoro abato Studio 7 inini hangu zvichemo changu andina angu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nekumwa mai yarafi nzara ndanzikumbirawo undisvitsirewo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinza hadzo izvo zvine mazuva matatu kana kumwa mapiri inini ndaita basa rechitrosport mari yakapera ndichitenga chikafu zvino nzara ndo yanditambudza taingokumbirawo hurumende iti hwewo pane isu tinorarama nemapiri taingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo ndatenda hangu
mangwana nevashamari vekustudio sezveremiri ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza naimi basa remapurisa nemasoja ndereiko handi mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina vhaiolensi here kana ivo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski vodemonstrata murunyararo imhosva here kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration kudemonstrata ndo mbumbiro remutemo wekuda kunobvumidzwa kuna na South Africa kuvanhu vari kudemonstrata kuna America vari kudemonstrata but ndo kune high number yevanhu vane covid yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya but kuri kudemonstrate kwawani mapurisa ngavazive basa ravo kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing makapfeka mamask saka siri tichangodemonstrata tichidaro ndatenda maita basa ndini baba Junior ndiri kuHeidelberg South Africa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai murezimbabwe tinokokai tumupinde muchirongwa chedu cheve chidiki chethe connection na 8 PM nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba murezimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa papwe. Imba yebwe dzimba remabwe Zimbabwe. Asi bwe racho rozununguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa munyaradzi munoda wafa abura kamwe kambo kanonzi munamato wezimbabwe kari kutarisirwa kunetsa zvikuru ngatinzwe hurukuro yaaita naBlessing Zulu westudio 7
takatsagira matsime edu anovhinza
vatai
mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrics anokwana iwo kuita gumi. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose dambudziko iri rakasvikawo kwatiri saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemhanzi yedu saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato wezimbabwe iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iyi iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndi Jehovah iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals, ndivo Jehovah pachavo, nekuti vanototaura ivo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovah vatinzwe munyengetere yedu. Asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovah vagadzire nyika, Jehovah ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals, kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune Damba Refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mutengi, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe, tichatipa mafika anotevera todonedza futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakuloncha Damba Refu rose panguva imwe chete.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika apa? Manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo, asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMBC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumaJubiland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU PF mashoko arikurambiwa nebato iri. Dare re High Court Kwamutare rinorambidza hurumende kubvisa nechisimba muridzigere kwa munyokowere mudunhu rechipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezve zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.